Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastaman Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika womupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakubva izviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatsendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi mutevedzeri wasachigaro wezeki vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori nekuti chinhu chinopondwa hachimuki chinofa ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo nekudaro vanhu vanofanira kumhangara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi kurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yakagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yezek nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika hurumende yakagadzira komisheni yezaki uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekuronga nyaya dzehuori uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura nestudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparent International Zimbabwe kana kuti TIZ vasamiwo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti corruption perception index mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei asi gore ratopfuura takaona turamba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edi.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana-siyana kunyanya mumapazi ehurumende kuzvipatara muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumashava vaJohn Peel avo vanga vari pamusangano uyu vati uori hwekutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti ti zero tolerance pacorruption, but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years United Nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi, icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou, vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira kufumura pamwe nekurwisana neuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho, America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri weMbare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yeMbare nhasi, vaChamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi-chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeKrismasi, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuiswirwa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mhere yamedzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka dati chikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwa.
Maketi haisiye politics, maketi haisiye tribute, haisiye Zambia. Maketi international market. Chero anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda maketi. Saka ichi chiri kuonesa kuti maketi ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unoita ungu wakaenda kunze kwenyika kunoroja. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzerere kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vaChamisa. VaChamisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa, pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
Vahove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose, United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania, vanova mumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano, vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno Harare Metropolitan Province ndataura tikati zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and oma conditions ari kunyanyira kuno kwa Harare Metropolitan Province. Tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki Vafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutorotsi vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo vedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane vechidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka hazvinaa zvinotibatsira asi zvinotikwadza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline, inowanikwa iyo paWhatsApp +26 0771 611 311.
Tanga kwegore rino, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndokuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorwa vana vake kubva ku UK yake nina vayo kuti madzimai agara anoshungurudzwa tukaenda ku Washington DC kuti kana kuti muti mwana kuti madzimai tiri pano kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurokoro venyika vakutonga nyika vana vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana ne youth ndivo zvatiri kuenda ku Washington DC tikuendawo futi kuwashington dc kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa asi chakanyanya kukosha tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba
muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuwashington dc uku
tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure vakadzi vana neyouth tiri kuenda kuwashington dc nekuti tine maprojects atoda kunzawo kuzimbabwe vautenda mukuru wedu wenyika vapresident emerson munangagwa vanonzwisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira saka ndokuenda kuwashington dc ndine timu yandinoshanda nayo tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu tiri kushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yetexas takataura nemukurumukuru wecongress wekutexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between zimbabwe netexas tinoita inonzi sister city
vanga vari mukuru wesangano repumulani muzvare Comfort Dondo vachitaura namavhelasi muhlanganya wai westudio 7 vari kuminnesota muno muamerica tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu rewest sumatra kuindonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha resawatuno mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri repadang vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neindonesia national search and rescue agents yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mumugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweamerica retexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekurussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo victor bout chichidzoserwa kumoscow Griner akaendeswa nendege kusan antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake mujeri kurussia nyaya dzekurwira ushe husadunhu nehusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonal and west pamwe nenyika yose dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu nunurai jena anotipa nyaya inotevera
nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwashe chidziva mudunhu rezvimba mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro VaCosmas Mandaza, mutauri wemhuri yekwaMandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saIshe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo vavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishi emudunhu reMashonaland West Ishe Ngezi, vakagadza vaNobert Mandaza vachipesana nevakawanda vemhuri iyi.
Kari kupira nyaya ndepekuti GA naChief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana kuvana mazibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo dhisi vedzimba padzivashanu yedimba yamhoto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagagwa vanhu vanga varamba chenhaupuwe baba acting chief.
VaMandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba wacho hanyakwa ushe wachanga asina kugara umuse aita zvinenge zvekubhadharana nana Tomo.
VaMandaza vanoti dzimba nhatu dzinotiyekwa maringa pasi, chidya usavi nekwamudzviviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Paspamire vanozivikanwa saIshe Ngezi. Ishe Ngezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwaNyamweda.
Vakauya vachitaura nyaya ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta morutana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumatii mamira amungopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zvabhusendi zvichizvi.
Ishe Ngezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwaChivero, Mashayamombe nehwekwaChidziva. Makakatanwa eushe hwekwaMashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saIshe Mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamita mambo vaya kuti bvumirai kushanda, asi ndimambo havo vachiri mambo vanofanana nevamwe bati vakateva tuwa mota yavo ndovayanhu ngaipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematasa.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba Muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova Ishe Nyamweda, vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth, and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayikwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. VaKarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo, mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa eumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo. Nyaya dzeushe dziri kunetsawo kumumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwaNegomo kumaZowe nehwekwaBushu kuShamva. KuShamva vataemwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saIshe Bushu. VaMusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive Ishe Bushu vaShow Bushu muna 2016. KumaZowe vaive Ishe Negomo vaLashias Titsinde vakaripisa vari mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
pamutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manheru ano pakati peNetherlands neArgentina. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe wevaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba kuzi inini daigona chikoro kana nanasi handisi muna akapusa stereki saka iwa pawa ndavaka anzuwa nishiti ndoda kutengirwa gitare vaingoti it's a passing passion yangu uyo kisha kufura mwana
niri mwana ndi mandi nona nizagure pamsoroi pamsoroi changamire andi divana vanda
I am
an Anguay. I am a Tambirana saying any man's work.
Yeah, music, you live in Tambiranaka. A lot of people, Singa Tata, Tauro, the Chibuti, Munemo, Anga, and out of his Zawiti. My songs, Amy, and you convince the song on the lake.
Vauno tu avandu vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndiva nani.
Kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira. Ndivo vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana. Chitanga kuridza gitare pano vanhu vaitoo ndikarijawo. Mwezi iyoyo vanongochiita pano munhu anokuta kunogona kubuda. Zvinogona kufamba. Kuzoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava. Zvakasiyana siyana ma different stages of music mashuromo iva mutukudzi vaindishingisawo kuti amwana shinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there are people like Sauron vainzi Benson Mukwende aindinikarija kuti ndidzizire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano those table then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa
zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare ngaruwande Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare ngaruwande
Tinotenda Sarungano, ramba uchiendera mberi nenyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup. Pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption Day, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole i-donor from i-German. Yibo abasincedisa kakhulu, iklinika izehama nemitshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
UNkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe even engela ama-qualifications. Kuya-affecta ama-ordinary citizens even bela ama-qualifications abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipa Murapha ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale, yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eleZimbabwe zikhitshwe ukuze ilize liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho pheceleze esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababika uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunanzwa edolobheni leMasvingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Elegby owaseBrithani, uErnesto Savona oweItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa wekilinika yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne diaspora sabaloncedo kakhulu sagcina sithole idona from iGerman yiwa basincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke. Last month bafikile baze hander over amaGerman then bayehenda kubaba induna yethu chief Kambo yayimele isivulwa zangisavulwa ngoba uMP ubaba uNdlovu wayengekho wayese Egypt bele sebenza abahambe la ngawo. So saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism i-committee iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngako indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogamu sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places kuma-district amanye kodwa osimazi le sithole ukuthi bonke bagqoke irigalia yezami kodwa ekliniki yakhiwa i-community abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimasilele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla awulanta debeyizwa wasekhuluma kusephakami uvice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bazi isindebele wakhuluma isishona wazi waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe sebe siyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya kachana izakamizi zecommunity abayibo abayakha ikliniki abayibo kade bethi namhlanje balela ngalokujabula kabathola ngalutho. Sithengase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulalesikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebetshaya amatoyitoyi pasi naningi pasi lobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemajinge abantu besinots abantu bentoli abantu begoba ama-village lawo yiwo ama-village angaphansi kwesibhedlela leso bayakhile basebenzile abantwana bankulunkulu into abayenzele ezana abalangani even isibi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu.
Umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika $1 billion kuxwayisa umnumzana John Kelly umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi kutsho umeluleki uKelly uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhathana esedluleyo, iTaliban inqabele yabesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan, ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo. Lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho, umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo. Alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo, bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan, kutsho uKelly. Ngenyanga kaMpandula, unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience. Umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo. Elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi. Ngenyanga kaNcwabakazi, elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamathumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan. Sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo, elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup. Kulemidlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kwe-France le-Brazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathesi, ama-team awek aphumile sokusela ezinkulu kuphela, but anyway, i-World Cup le nginika i-France makuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika i-France or i-Brazil. Ya, yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mpijana weplay, but between them ikhona ezawini yakwazi. Asazi ino ibhora liyasurprise akungatshintsha, but hey, ziyathatha zonizo.
Ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elaseNgilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Ah, number one, i-event izothatha ipapa. Because my gut feeling is telling me so, and everything, the players, they are so strong, and I believe that even these guys are going to win. And because I watch the English Premier Football, so I like England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Osakhulayo Justice Sibanda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there amaningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ngale competition eningi, so they are exposed to the pressure nalena e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I text the team, but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe ipressure lena singakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba sequarter final ngagoqelela eCroatia, lona elidlalele eBrazil, eleNetherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu leMorocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi eleEngland lizadlala lele France ngehola lethoba munye ebusuku. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday sinomculi olodumo kungoma ze Afro Jazz, uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJazz Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abuye cabanga na wenala ukhona. Abuye cabanga na wenala ukhona. Inhliziyo yami yakulangazele nabuzobuye nini wena lobambo lwa tina sofastahlane wena lobambo lwa tina sofastahlane
ijahala omahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathe eside. Nanga ukwathu selicino kwelitshe selubuye lendlizana yedlalade yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu seyakhona bokola kithi emathebuleleni lapho enzalwa khona kakhulu gogo zamnyama hlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunu. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe gogo zamnyama isigaba sakithi lapha nenyoni. Khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho engikhulele kukhona selisinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Abantu baxabana baphinde baxolelane. Abantu baxabana baphinde baxolelane. Abantu baxabana baphinde baxolelane emhlabeni. Abantu baxabana baphinde baxolelane. Awusatholi ngane ngingamxole.
Umaravini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelana namhlanje limumethen leli dlalaje jazz
album leli lithi xola album elengoma ezingathi ezilithumi ezinandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza ongu-produce album ngasebenza nekaruru ne-guitar kwenye ingoma ngasebenza negroup ethiwa Amaqaqa. Ya so yibo abantu esebenzelayo kule album ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kola khona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe ungabokhala umdali wakho uzonqobe. How to let this way? To let this way? Mabokana way. Mabokana umdali.
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonga uNkulunkulu ngakho konke yambonga umdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu kumuntu ozizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami lemuli yangakithi ekasihawu lo ebelina ukuba ubaba nomama abangikhasi kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo. Ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula owangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okunhluphayo.
Tez Maravini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona ku Facebook ngikhona ku Twitter ngikhona ku Instagram ngikhona ku YouTube abantu bakithi hambani lefika lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika lokusubscriber lokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenzayo kuqakathekile lolu suku yikho kwenza siphakame njengabaculi ukusekela umculo kaJesu Maria bene kuthi ukuthi ukuzisekela wena ngokwakho ngokwemvela yakho la nguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani ufunda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke ngempilo yakho utsho njalo ke uJesu Marabini kudlalela ngexola nguye bese la ikuhlelo woza ozo Friday balazo nemnandi igama lami uEzra Jesus Bandi
wabamnandi umculo kaJesu Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxalo Ezra Jesus Banda athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kumapenalty 4-2 eleCroatia selizaqhubekela phambili kumasemifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar weFIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama quarter finals namhla. Singekehlukani isihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola abebandla lezano PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Saidi ngisithi yasidibane ni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.